Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 17 mbudzi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Meya veHarare vaJacob Mafume vanorumbidza zvikuru vashandi vepakiriniki yemumbare. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti kugadziriswa kweHuman Rights Commission kuti basa rayo rinangane nebumbiro remutemo wenyika chinhu chinofanirwa kuitwa nekukurumidza. Sangano reZimbabwe National Students Union ZINASU rinoti rakaparura chirongwa chekupinda muzvikoro zvepamusorosoro richikurudzira vadzidzi kuti vanyorese kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanoti havana kufara nezvavakaona pavakashanyira nzvimbo yembare nezuro. VaMafume vanoti zvavakaona pakiriniki yeEdith Opperman zvakavanetsa sezvo kiriniki iyi isina nzvimbo yakakwana asi ichiona vanhu vane zvirwere zvakasiyana-siyana vanoita mazana mana pazuva, ukuwo vana vari pakati pemazana mashanu nemazana matanhatu vachibarirwa pakiriniki iyi. VaMafume vanoti ivo nekanzuro yavo yava kutanga basa rekugadzirisa kiriniki iyi kuti iite basa riri kutadza kuitwa nezvipatara zvikuru, vachiti vachati zvimwe zvivakwa zviri paEdith Opperman zvipuwe kiriniki iyi kuti ikure igokwanisa kubatsira vanhu zvakanaka. VaMafume vanorumbidza vashandi vepakiriniki iyi zvikuru vachiti zuva nezuva vanoita basa rakaoma uye rakawanda, naizvozvo vanoda kugadzirisa zvinhu pakiriniki iyi.
Ndakaona pari kushandwa zvakanyanya pakiriniki. Panoita maservices akasiyana-siyana, vanoona vanhu 400 pedei vane zvirwere zvakasiyana-siyana, nevamwe vanenge vari panyaya dzezvirongwa zvemaARVs. Then panobatsirwa vana vanodarika ivo 500 to 600 per month vanobva kumativi mana enyika. Imaternity home iri busy, pari kushandwa zvakasimba panzvimbo yakamanikana diki-diki yetotaridza kuti aiwa pari kuitwa basa. Takaona iri shishi iri barira mhanya vamanesi achishanda zvakasimbarara.
Chamusina kufara nacho chii? Pane zvamakaona here zvinoda kugadziriswa?
Ndakaona zvinogadziriswa. Spesi yatiri kushandira idiki diki, asi chinondishambisa ndechekuti pane mabuilding maviri, Carter House nePageant House. Dzimba idzodzo ndakabva ndadziti aiwa ngadzipuwe hospitari or clinic tigadziri yatinoti iyo enhanced polyclinic. Mabuildings awane 3 stories, tichaita kuti marooms acho iwawo aite maward, vanhu vakuwedzere capacity, mahospitari arape vanhu. Iri pedo nembare, saka tikaikudza inobva yaita hospitari huru. Tikaita matheatre, inokwanisa futi kuita referral hospital yedu, nokuti hazvina zvazvotibatsira kuti tirambe tichiindisa vanhu kugomo nekupa rinyatwa. Mahospitari akavakwa kudhara-dhara tisati tawana rusununguko. Tinofanirwa kutaridza kuti nyika iri kuindira mberi tovaka mahospitari pambare ipapa anokwanisa kuitika zvinoitika pagomo, zvakafanana nemasesarian operations evana nemamwe maoperations madiki diki atingangoti ese ange achiinda kundoitirwa kumahospitari akavakwa munguva yana Smith.
Mari yacho munofunga kuti ichawanikwa here? Ingabva kuti
mari inowanikwa, tine madhona anotibetsera ipapo, vari kutipa program yekuti tikabetsera vanotambura tinowana mavhaucha pakazvarwa mwana akapuwa vhaucha tinopuwa $300. Mari iyi inokwanisa kushandisiwa kugadzira. Then tine vemakambani vaiita mari zvikuru muHarare. Pane vakatotibetsera vesimbisa brands, vakatibetsera kugadzira ma2 floors Editis Hospital. Asi titori nguva kuwana vanotibetsera kuti mawadzi wavo ange ave nemubhedha, pange pakashongedzeka, matheaters agadziriki. Uyezve isusu sekanzuru tine mari dzatiri kutora kuvagari vemuHarare. Mari idzodzo dziri nani kuti dzishandiswe kugadzirisa nzvimbo dzakaita seidzodzo. MuMbare munobudisa mari yakawanda zvikuru ichienda kumakanzuru nekuhurumende, asi mari iyoyo inotorwa MuMbare inogadzira nzvimbo dzimwe nzvimbo instead yekugadzira MuMbare makare.
Munotarisira kuti muchawana zvitsigiro here kubva kuhurumende nevamwe vanokwanisa kupindira munyaya? Munotarisira kuti pane zvibinga mpingi zvamungasangana nazvo?
Anoramba zvakadai anenge achitori muroi. Handitarisiri kuti pane angamira mberi kwezvinhu zvakajeka zvandiri kutaura. Pane angaita bongozoso nepfungwa dzandataura idzi dzakateshera, dzinofadza, dzinomwisa mvura. Kana wapikisana nezvizvi uri nhunzva tunzva, nhundira tsime, marapa tsetsetse, unenge usingadi kuti vanhu vabudirire, vanhu vafare munyika yeMbare kana munyika yeZimbabwe. Nekuti ndava munhu wese vazhinji vari kuuya vachibatsirwa pakliniki idzodzi dzatataura.
Avo vange vari meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari parunhare kuHarare neStudio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti kugadziriswa kweHuman Rights Commission kuti basa rayo rinangane nebumbiro remutemo wenyika chinhu chinofanirwa kuitwa nekukurumidza. Vachiti kana izvi zvikaitika, zvinoratidza kuti Human Rights Commission inenge ichiita basa rayo pasina kumbunyikidzwa. Hurumende yakazivisa svondo rapera kuti bhiri reHuman Rights Amendment Bill richagadziriswa kuti ripinde mugwara rinoenderana nezvinodiwa nenyika zhinji dzepasi pose, sezvinodiwa mugwaro reParis Principles on National Human Rights Institutions. VaMasie vanoti kana izvi zvikaitwa, zvinenge zvapinza Zimbabwe mumhuri yenyika dzakawanda.
Kugadziriswa kweHuman Rights Commission kuti kunangane neconstitution zvinhu zvatingati pachirungu zvinhu zvinotambirika pachiona. Ende tinoti kana izvi zvakaitika, zvinoitisa kuti Human Rights Commission ive iri organization inoita basa rayo pasina kumbunyikidzwa kana pasina yatingati influence yegovernment. Sezvatinogara tichingonzwa zuva nezuva kuZimbabwe kuti ma-institutions edu muZimbabwe ari captured by certain individuals kana kuti hurumende. Izvi zvunhu zvokuti kana vakaonlina mandate yeHuman Rights Commission neconstitution nema-international best practice, zvunhu zvinova zviri zvinhu zvisingawo zvisionekwa zvichiitika muZimbabwe.
VaMasie, kugadziriswa kweHuman Rights Commission kuti basa rayo rinangane nebumbiro remutemo kunokosha zvakadini, uye basa reHuman Rights Commission nderei chaizvo?
Human Rights Commission isangano rinofanirwa richiona kana kuongorora nyaya dzekutyorwa kwekodzero muZimbabwe. Isangano rinofanirwa kuva riri iro rinova richinzwa nyaya dzese dzekutyorwa kwekodzero, richiongorora zvekare, richiita anonzi mainvestigations, richipawo futi mutongo wayo nemarecommendation. But iyo in terms of constitution haina hayo masimba ekusunga, but ine masimba ekurekomenda ichipawo yatingati masuggestions kana kuti maviews ayo ekuti nyaya dzekodzero muZimbabwe dzinofanirwa dzichifambiswa sei. Tichitarisa nyaya dziri kunetsa muZimbabwe, kunyanyanyanya nyaya dzokusungwa kwevanhu vanoratidzira, kunyanyanyanya kusungwa kwevanhu vemapato anopikisa kana kuurawa kwe madzimai kana ma activists uyezve inyaya dzinga dziridzo dzesivu ne politics but dziri nyayawo dzinoonawo nemagarire evanhu kusanganisira nyaya dzakaita sekushaikwa kwemvura mune matunhu kana kunyaya dzehealthy kana kuti nyaya dzevana iko zvino pane nyaya dzemadrugs dziriko inyaya idzodzo dzinobata zvekare nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe tichiona kuti hurumende inofanira kuichirespekta marights tichitarisa nyaya idzodzo saka zvinhu zvokuti kana Human Rights Commission yakapuwa masimba ayo yokuti iongorore nyaya idzodzo pasina influence kana kuti pasina kumbunyikidzwa zvinhu zvinova zvichipa uremu muinstitution iyo yeHuman Rights uyezve inoitisa kuti vanhu vakawanda vafarewo kana kuti vasununguke vachienda kusangano rakadaro vachiziva kuti kana iro sangano iroro rakataura zvarataura zvine udzamu uyezve zvinotererwa nekuti vari kuzvipa vasina kwavakarerekera ndatenda
avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masiye vari parunhare kutexas nestudio 7 mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti haasi kufara nekunonoka kwehurumende kubhadhara mari dzedzidzo dzevana vavo mwedzi minomwe yapfuura hurumende yakavimbisa kuti ichange ichizobhadhara mari yedzidzo yevana vatatu pamurayiridzi senzira yekuvarerutsira kuoma kwakaita zvunhu asi mari idzi hadzisati dzabhadharwa nazvino mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe dr takwaafira zhou vanoti hurumende inofanirwa kuzadzikisa zvayakavimbisa uye inofanirwa kuwedzera mari iyi sezvo zvikoro zvakakwidza mari yedzidzo zvokuti mari yavakavimbisa haichakwani kubhadhara zvikoro izvi
nyaya yokubhadharira mari dzeschool fees dzevana vavarayiridzi inyaya yanetsa yachinja kakawanda wanda hurumende ichichinja magoalpost pari zvino ndinofunga kuti varayiridzi vakatombofila mafomu kanokwana kana hurumende yaiti inoda kuti ibhadhare iyo asi zvinenge zvavakuratidza kuti hurumende yava kubvumira nezvakataurwa navarayiridzi kubva pakutanga kuti benefit ngaiuye muakaunti yomurayiridzi saka tichitaura kudai hurumende iri kuti varayiridzi vane vana vanoda kubhadharira ngavafile mafomu zvekare
saka mungati chikuru chanetsa apa ndechipi dr joe
chikurukuru chanetsa kufamba kwevarayiridzi vachienda kuzvikoro kunodzidza vana vavo kuti vanopiwa mapepa anoratidza kuti maschool fees anenge ari marini uyezve chibvumirano changa chiri kuti hurumende inobhadhara kubva koto rokutanga ra2022 asi hationi zvichibuda mugore rino zvinoratidza sokuti nyaya iyi yada kubatanidza maringe nekampeni dzezanu pf kuda mavhotsi kuvarayiridzi gore nouya saka tinoona sokuti zvichida zvichaita gore nouya varayiridzi vachizopiwa mari mumaakaunts avo asi zvoita sokuti zvava zvokukampena uyezve tinoshungurudza varayiridzi ndechokuti vane vana pari zvino vanga vari muo level vamwe vari mua level kuti vana vanenge vapedza ava vachazonge hurumende ichiita ona up promise yokubhadhara kubva kotoro rokutanga gore rino zvinenge zvinoratidza kuti zvingangoramba zvekare mari yanga iri pachibvumirano yekuti hurumende ibhadhare 20,000 ndiyo zvayo yanga richibvumirano asi hurumende yakangoofa kuti inoda kubhadhara 20,000 pamwana woga woga pakotoro roga roga asi mari iyi kusvika gore rinouya imari inenge yakokotewa neinflation isisina chowiri chokuti varairidzi vakatosita chichemo kuhurumende kuti vanga vachida kuti dai hurumende yabhadhara hayo kana $200 iri mari inoenda kuschool fees zvingava zviri nani nokuti maschool fees akawanda pari zvino akupfuura even kuma $300 pakotoro regarega.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Asi mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuunganidza mazita evanofanirwa kubhadharirwa kuti ibhadhare mari dzedzidzo idzi nokukurumidza.
Hurumende yakamirirwa nebazi reprimary and secondary education iri kutori mushishi izvezvi kugadzirisa kuti varairidzi vabhadharirwe school fees yevana vavo vegore rese ra-2022. Tiri kutokolekta information yese nedata rese uye mari iyoyi ichapinda nepayroll.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira vadzidzi vezvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU rinoti rakaparura chirongwa chekupinda muzvikoro zvepamusoro-soro richikurudzira vadzidzi kuti vanyorese kuvhota kuitira kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Mutungamiri weZinasu vaBenon Nwiwe vanoti sangano ravo riri kubatsira vadzidzi nechekufambisa kuenda kunonyoresa kumahofisi eZimbabwe Electoral Commission nekuvadzosera kuzvikoro zvavo, uye urongwa uhu huri kutambirwa zvakanaka kwazvo nevadzidzi avo vavanoti vari kubuda neuwandu kunonyoresa.
Zvatakaita ndezvekuti takaona kuti pane vadzidzi vashoma vari kuvakaridza pakuvhota. Saka isusu takaona kuti isimba redu rakawanda kuvadzidzi, sezi tine maSRC akawanda achakahwira. Saka tikatora maSRC members edu atakaona nevanhu vedu vakatinhetera vavo tikavachinja kuti vatsarise nezvevoter registration. Saka every institution ine vanhu vedu iri kutofadhira nezvevoter registration. Zvatoita ndezvekuti toti mastudents edu aunganidze vanhu vasingaurevesa kuvhota akaunganidza panzvimbo yake ndezvatoba takabhadhira transport kuti pene vasiya vachiea kuvhota tinovatora tovadzorza futi kuchikoro. Ende tiri kuzviita izvi wiki ende tiri kutogona kutobata manhamba vagona kutosvika an average of 80 per week in different institutions are in Zimbabwe.
Urongwa hwamuri kuramba muchiita here hwekuti vanotakurwa vachinovhota kana kuti muri kudaidza vezeki vachiuya vachivanyoresa muzvikoro izvozvo?
Tofarira kuti vezeki vagone kuuya kuzotibetsera nekuzoreketa kana kuchikoro, but communication dzedu ipapo dziri kunonoka kuchiwa neresponse. Saka takatoona kuti zvirinani kuti takapirira kuti vataure kuti vari kubvuma here kuuya, isusu tigare tichiendesa vanhu kunoenda kunoreketa kuvhota. But tabotosvaka kucommunicata nevezeki ende tiotaisira kuti tinowana mindiro iri inoita kuti vanhu varete kuvhota vasingaizi kuti vatsvage transport vaende ikoko. But zviri kuitia ndezvekuti takatadza even kunzwanana paprograma yekutanga yavaiseta apo mavoter registration centers kuchikoro.
Chii chakakoshera kuti vadzidzi vange vachienda kunonyoresa kuvhota?
Zvese zvatiri kuchema nazvo semastudents zvese, kubva kuschool fees, tichitaura nyaya dzefood, tichitaura nyaya dzekushaya mabasa, zvese zvinobva pautungamiri wenyika. Ende ipapo the only way vanobatikira panyaya dzekutungamira nyika inyaya yekusarudza vanhu vachatungamira nyika yacho, kuitira kuti kana mangwana takuvadiva takuvaudza kuti izvi hatina pamainstitutions edu, tichitaura vanhu vatoziva kuti titakavaita ipapo, because kusekurega kusarudza vari kukutungamira zvinotokutorera kodzero yekutigone kucomplaina kana kutotaura nezvinhu zviri kutoitika, because iwo wakatosiyana nazvo kutaura. Saka ndezvatinotsvaka kuti every time patinosangana nevastudents tivaudza kuti zvara koshera pakuti ukabatikira panyaya kadaro nesimba rakawanda ndekuda mutungamiri wacho kuti apa makwere sine apa because ndione kuti musaita
saka chirongwa ichiri kutanga rini tichipera rini
iki chakatotanga ndikati mamanzi anosvika 6 katanga but kuri kuti amplifier with time because zvimwe tinozongoona pachavakaeresa tiri kuona kuti aya paaikota voter education tichisi yakadaro tikaona kuti aiwa zvinyani tiende kunoda voter registration izvo takuona kuti aiwa zvinyani kuti tiende navo kuna varegistar kuvota tovabvisa kuchikoro tinotoda futi kuti tikabudisa ipapo totikumbira zvechegona kuuya kumalearning institution ende chirongwa ichi takambirira kumberi until the last day inozomisa kuregista kuvota because hazvina mari yatiri kuwana mukati zvingoringoda kuti pano chekatisano election isusu sevaunion togara pasi toti aiwa isusu basa redu takaribata mastudents edu ese yakatomaregista ese kuvota.
Avo vange vari mutungamiri wezinasu vaBenon Ncube vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakaudza nezuro nhumwa dzeCommonwealth kuti mamiriro ekodzero dzevanhu munyika haana kumira zvakanaka, vachitizve munyika hamuna utongi hwejekerere sezvo mitemo ichishandiswa mukudzvinyirira vanhu. Newsday makare gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari kukurudzira vemabhizimisi kuti vauye kuZimbabwe kuzotanga mabhizimisi ezvekufambiswa kwemashoko kana kuti communications, vachiti muZimbabwe vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe nezvitatu kubva muzana vakadzidza izvo zvinogona kusimudzira makambani avo. Amai Mutsvangwa vakataura izvi kumusangano uri kuitirwa kuAbu Dhabi. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndikumbira utaura namadhuku dakumo profesa. Profesa, kumbira mari dzedu takakumirira kukadoma. Tino vanhu veAssociated Textiles kampani yainguva kukadoma vakavhara 1996. Takakumbira kuti utibatsire panyaya yedu yemapensheni edu anga aiva kumuold mutwa ukavhuma. Tikafara tikati taona loya ndikuexperience richaitisa kuti tiwane mari dzedu. Ukashanda mari ikabuda 2019 naNovemba up to now mari iyo haichaoneka. Wakataura 2020 kuti kune COVID, 2021 COVID hauchauya kwatiri. Na April VCA ukatuma vanhu vaimbova vekomiti yedu kuti vauye kuzotiratidza payro, munhu nemunhu aone pane mari yake kuti imari asaini. Zvinoreva kuti kusaina kwataita zvaireva kuti zvinoreva kuti wakatotipa mari dzedu, hatina kupuwa mari dzedu. Hazvizirizvo.
Ndoda hangu kutaurawo nyaya yamanguvana inge tiri kudzinga corruption huri huri kupera nyika. Hauso hwakapera huri nyika. Vakuru vemapurisa, vakuru veCIO, vakuru vemasoja. Rodhi inobva kukadoma kutauni ichiuya kwaGweshoki. Pane mapurisa aripo ipapo, ari pakati apapo unopazira nyika. Vari kungotora mari. Idzi bheti kuti vari kutora 10 mari. 10 pakufamba, 10 pakufamba, 10 pakufamba. Idzi bheti kuti ivo varegedze vabhane mota paende bhazi. Bhazi riripo iro panoenda mabhazi kana 2, 3. Rodhi yakadhakwa iyo, asi nemuchitauro kuti hanzi vanhu ngavanobhadhara $10. $10 kuenda, $10 kudzoka. Varume, mapurisa acho kuna imba purisa ndoziva kuti ndikuzvinzwa. Zvivharisei makomaunda fiti acho ngaari kufamba. Corruption ikaiinga bhoza hazvibatsiri. Imuri kuti corruption tinoda kuirwisa but hamukwanisi kuirwisa kana mapurisa izvi ari kutora $10 munhu akangoenda mutauni obhadhara $10 nechimushikashika wodzoka wobhadhara apa imakati mushikashika ndaiita. Regai vanhu vafambe rodhi yakafai, munoda kuti vatsvage mota dzakanaka dzakaita sei rodhi yakafa.
Ndaida kuzivisa vana veZimbabwe kuti muono wose wanga wakatarisana navamhonzora wavapachena ndobva ndorutikwa navaZimbabwe mavazozviona here kuti zvavo zvaita vamhonzora. tinoda kutaura chokwatirisa zviri zviri pagiraundi zvavo zvaita sazvinoreva nezvokuti hondo yavairwawa mhondora yavo yachiita zvikakarara zvemota nefamu muchavadii ndo zvavairwira izvezvo saka vose vakanga vachimhanya vachiindwa vachindoutsira mashoko zvaitaura vamhonzo vachiona sokuti chamisa wakanyanya kurashika sitereki munei mava nei masara nei zvapa mhene vana vakomiti mazviona rit ndobva ndoti vamhonzora asi yoga muzukuru ungapuwa zvinhu zvose kuti mota mbiri nefamu muzukuru wegamba rakafa vagamba rakafa rakasiya vazukuru vakawanda mazvinzo tangoti tingotenderana tiyeuchidzani kuti zvamhonzora zvaita rimwe shoko rokupedzisira nderekuti mdct zita rekuti mdc alliance zita rekuti mdct nyange rikachifa zvake zvaita mhonzora tangoti tionesane tatenderana.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Qatar neEcuador ndidzo nyika dzichavhura mutambo weFIFA World Cup apo dzichasangana mumutambo wekutanga nemusi wesvondo muQatar. Nyika mbiri idzi dzinoonekwa sedzakaenzana muunyanzvi hwadzo asi vanofarira zvemitambo yakasiyana-siyana. Brian Musekiwa anoti Qatar haina nhoroondo inonyanya kuzikanwa sezvo iri mumakwikwi awa sechikwata chenyika ichatambirwa makwikwi awa.
Yeah, musi wesande ndo pari kutanga World Cup, which is the biggest tournament in the world. Makandries ari kutamba Qatar neUcuador. Makandries anove madiki in terms of record of winning the World Cup. Kana kuti of tichikombera mamwe mateams anga anenge ari koko. Saka ndichiona mamiriro emutambo uyu Qatar ndo first time yavo kuve muWorld Cup, courtesy of them being the host of the tournament. And also Ukeda yakambo enda kuma World Cup, and also it's a decent team ku South America kwaano belonga to. Ndikada kuona marankings avo futi emateams aya. Qatar is ranked 50, Ukeda is ranked 44. Saka ndiri kuona ari mateamu ari sort of balanced. Saka ndiri kuona situation where the match is gonna be sort of balanced as well. Tichikonsida marankings avo, tichikonsida kuti iyo Qatar iri kuhosta the tournament. Ekeda iriyo also another team iri good, iri decent, haitikati yakashata, but being a team ikutamba ne the host, ndiri kuona unge vari sort of balanced.
Toinda muAfrica, chii chamuri kuona muzvikwata zvekuAfrica, chii chamungati kuti
muzvikwata zvekuAfrica? Ndiri kuona vachiprogressa. I think maybe 3 teams from Africa ndiri kuona vachiprogressa. Tikataka magroups aripo emaAfrican teams, pagroup A Senegal inova iyo machampions akuAfrica, vari musame group iyoyo yeQatar, Ecuador naiyo Senegal neNetherlands. Ndiri kuona vachi either either number one or number two in that group was qualifier. Then kwaita Tunisia iri mugroup France, Australia, Denmark and Tunisia itself inokwanisa kuqualify as number two ahead of Denmark and Australia, but she ndikukweita auto vijana. Then kwaita Cameroon iri mugroup rine Brazil, Serbia, Switzerland and Cameroon. Ndiri kuona ine chance Cameroon of qualifying, Brazil being the leaders. Then kwaita group H Portugal, Ghana, Uruguay ne South Korea, ndiri kuona Ghana ichi qualifier. Saka mateams andinofungira chavo chavo kuti anokwanisa kuqualifya Ghana, Cameroon ne Senegal zviri 3.
Avo vange vari vanofarira zvemitambo. Brian Musekiwa ari parunhare mudunhu reMaryland muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi.
Meya veharare vajokob mafumo vanorumbidza zvikuru vashandi vepakiriniki yemumbare. Rimwe gweta rinovira kodzero dzevanhu rinoti kugadziriswa kwemahuman rights commission kuti basa rayo rinangane nezviri mumakwaro anodiwa nenyika dzose kungabatsira zvikuru. Ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris kande.